manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 26 2017 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen tsangirai inoti iri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende ekuti mudunhu ravo hamuna mukana wekupa mapata anopikisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi. Vanoti vatobaiwa mudede ndo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo zvikuru vanhu vane vabereki nehama dzakabviringwa negukura hunde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vebato rezanupf ekuti dunhu ravo harina nzvimbo yemapata anopikisa. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti mashoko avamudarikwa aya anokonzeresa mhirizhonga sezvo dunhu ravo reuzumba kusanganisirawo remashonaland east yose ragara richizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga. Vachitaura pamabiko ekupemberera kuparurwa kweurongwa hwemadiridziro kumudzi nemusi wechipiri vamudarikwa vanonzi vakatiwo bato ravo richawana mavhoti zviuru makumi masere mudunhu mavo vakawedzera vachitiwo mapata anopikisa achangowana ari pasi pemapepa ekuvhotesa akakanganiswa kana kuti maspoiled ballot papers. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura pamusoro pekunyunyuta kwavo.
Nyaya yatiri kunyanyonyunyuta nayo ndeyekuti vasimba neuta mudarikwa inhengo yeparamendi. Saka zvavanenge vataura zvinotererwa. Saka isu vemDC tinonyanyotya nenyaya yekuti zvinopa izvo mukana kumasupporters avo ezano agara ari vanhu vanoda zveviolence. Kuti vazoti vakaona vanhu veMDC masupporter edisu vachida kuita misangano vachida kuita marali vanobva vatoti MP vanga vari kuno zvavakataura izvo vakati kuno hakuna space hakuna mukana weopposition zvotovapa simba rokuti munhu wese weopposition ngaatandaniswe kuti hatidi kuona opposition party inosvika muno. Zvino kana vachidaro vari member of parliament ndokutotika ino yatova tato declare kuti ndisu toga tiri muno. Zvino ingava democracy here yakadaro.
Asi vatori nyuri nemamwe matunhu here ariri kukundikanawo kusvika pari nhasi kunze kwemashoko amuri kuti ari kutaurwa iwa.
Jonga, tine matunhu akawanda atinonetseka kuti tipinde murunyararo kunyanyanyanya muprovinsi iyoyo yemashonaland east. Masupporters edu vari munhamo kuti vaite musangano chaiwo kana kuti musangano usitombori radi wokungoti tangaita musangano wevanhu vari mustructure vanotoonesa tsekwende ipapo nokuti vachada kuzikanwa kuti musangano waitirwa pamba pani.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera tabatawo vamudarikwa avo vari kuramba mashoko avari kupomerwa ekukurudzira mhirizhonga vachiti bato reMDCT ndo rinotori pamberi panyaya dzemhirizhonga. Vamudarikwa vanotiwo pauwandu hwemavhoti avanoti achawanikwa nezanupf vari kureva kuti vanhu mudunhu ravo vari kuberekana vachiwanda. Ngatinzwei huri kure yataita navo.
Hatina mhirizhonga yatiri kukurudzira, tiri kutsanangura kuti mapato anopikisa hurumende aya arikuuya bhatwa nokuzunda vano vane gwara vanozova kwaari kubva nekwaari kuenda iyo ndo vari dwenhiri zvonga nekuti pane vainzi vaelton mangoma yaiva membe yenational assembly yavo ari mubatwe homwe yemari vakamurwisa paharvest house apo vari 200 meters away from Harare central police station paiwo here nemunhu wezanupf muharvest akati akarwara mangoma kana kuti ivo vega ndo vaitogadzirira kuita womo apo pane mumwe wavo kuti kana vaakuzoita violence vanoita sei
asika honorable mudarikwa vari kuti mashoko iwayo anogona kuzoonekwa nevamwe sekunge muri kuti muzumba hamufani kunge mune munhu werimwe bato kunze kwezanup f
aiwa zvimboita seizvozvo vanoya vari kuita mutsangano asika tinotodaidza vanhu mashoko aunotaura ka unotiti utaurewo mashoko anovaka nyika kuti vanhu vaende kunonzwa zvauri kutaura isusu tiri kutaura nyaya yakomadaagriculture kuti munhu wese ndaagute kana makuva akarohwa gore rakapera tikadzokera takarova zvisina kunaka kana tinzara urugare rwauyaka
ko pauwandu hwavari kuuchemawo nawo hanzi muri kuti imi zanup f inenge ichizowana 80,000 votes hanzi kutungamidza kuti kana pakava pakuzobirwa sarudzo ndo huwandu hwevanhu vanonzi vakavhota muzumba ivavo munoti
chisingazive vanhu muupenyu ndechekuti kana muchikurudzira chingochani kudana navarume nevarume nhamba yenyu haiwande kumuzumba hatikurudzire ngochani tiri kuti vakadzi nevarume vadanane michato iyoyo inozoresulta into yepopulation
vanga vari mumiriri weuzumba muparamende uye vari nhengo yezanup f vasimba neuta mudarikwa vari parunare kuuzumba nestudio 7 vadzidzi gumi vepaunivhesiti of zimbabwe vari kuratidza mifananidzo yakasiyana siyana inoratidza mararamiro ari kuita veruzhinji munyika panguva iyo upfumi hwenyika huri kuenda kumawere patricia mudadigwa anotipa nyaya inotevera
mumwe wavari kuratidza mifananidzo yavo vamelvin kwishiri vane mifananidzo inoratidza nyonga nyonga vati chinangwa chavo ndechekuti zvemitambo munyika zvishandisiwewo kuudza vatungamiriri venyika zviri kunetsa veruzhinji
kune dzimwe nzvimbo kune dzimwe nyika kunoappreciatewa art as a form of communication art as a form of or as a medium yekutaura kunyange kunhu nevakuru vatisagona kutaura navo saka ndakasundwa zvikuru sei nekuda kwekuti tiratidzewo kuti zvinhu zvatinosangana nazvo matambudziko atikusangana nawo pasi kunoku kunyange vanozoonawo vekumusoro vanokwanisa kuona nemameseji atinokwanisa kuti titaure isusu
vajoseph muzamani vane mifananidzo yevanhukadzi vachiita mabasa akasiyana siyana kuti vawane chouviri vamuzamani vati vari kuratidza mifananidzo yemadzimai iyi nepamusana pekuti madzimai ari kuita zvese zvingakwanisika kuti variritire mhuri dzavo
kuoma kweupenyu muzimbabwe zvinhu zvakaomera munhu wose vanhu vari kupererwa nepfungwa nezvekuita asi ipapo tiri kuona madzimai achiratidza kuti vakasimba vanokwanisa kumira kuriritira mhuri dzavo ati yangu inobudisa kukosha kwemadzimai mukurarama kwedu sevanhu unoona mudzimai achiswera ari pachuru achijurudha majuru zuva rose asi varume vangani vangakwanisa kuita saizvozvo tinoona kuti varume havasi kuonekwa kana zvinhu zvakaoma kudaro asi madzimai anoshinga wosora aripo mazuva maviri matatu mukupera kwemazuva maviri matatu tinoona vakwanisa kubata mari inokwanisa kuti vana vavo vaende kuchikoro
mumwe mudzidzi ari kuratidzawo mifananidzo yevatengesi vezvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira vasikana vanotengesa miviri yavo vaanold chiringa vativo muzimbabwe ruzhinji rwuri kurarama nekutengesa vachiringa vati nekuda kwekushayikwa kwemabasa vanhu vanotengesa vawanda kudarika vatengi izvo zviri kupa kuti vatengesi vawane mari shoma zvikuru
vanhu vacho vanenge vachitengeserwa vanenge vari vashoma asi vanhu vaitengesa vanga vakatowandisa nekudawo kwezviri kungoitikawo munyika kuti mumwe munhu angotsvaga chinoita kuti ararame ungotengesewo kuti ararame saka ndosaka ndaida kuratidzawo kuti vanhu kuti vaonewo kuti ndekumaruvawo kuti zviri kuita se zviri kuvaomerawo mabasawo hakunawo chokuita hapana saka iendapo munhu wese angofunga zvekutengesa zvakangosiyana siyana kuti ararame
Mifananidzo iyi iri kuratidzwa pasi pedingindira rinoti Life as we know it. Kutaridza uku kunopera nechishanu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakanga vakadzivira kumeso kwavo vakauraya vanhu vechitendero cheCoptic Church vanosvika 26 vakanga vari mubhazi vachienda kwavanonamatira nemusi wechishanu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nyika yeNorth Korea neavo vanopfuudza mwero ndidzo nyaya mbiri dziri pamusoro-soro pezvichange zvichikurukurwa pakati pevatungamiri venyika pamusangano wenyika dziri muGroup 7 watanga nhasi muSicily. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vachimirira Zvimba West muparamende vaZiyambi Ziyambi vanoti mabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede ndo vari kutadzisa vana kunyanya vana vabereki vakafa munguva yegukura hundi kuwana magwaro ave ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Izvo zvinotevera kugunun'una kwakanyanya kwevanhu zvikuru vari kumateveleland vanoti vave nemakore akawanda vachikundikana kuwana mabirth certificates aya. Nyaya iyi iri kusimukawo apo nyika iri kuziya bhiri remutemo wekuregererana kana kuti National Reconciliation Bill. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo pamwe chete navaZiyambi. Totanga nekunzwa vaZiyambi kuti sei nyaya yemagwaro ekuzvarwa iri kuramba ichinetsa.
Ini pandiri pano ndine kamwana kandakatombotora kaitamba bhora ndikakatsvagira munhu akanokatorera birth certificate kasina munhu wakaiziva kanhongwa kaonekwa kachigona bhora. Ndiri kuti mutemo wedu kana uri maringe nemadocumentation wakajeka zvekuti ndinoshamisika kuti zvii zviri kumboita vashandi vehurumende vekunzvimbo idzodzo zviri kuita kuti vasateedzera kujeka kwawakaita. Ende mirizhonga imwe yavari kutaura yegukura hundi yaane makore anotosvika 30 yadarika. Saka nemitemo yedu yakajeka vanhu vachiona kana vakange vaita chidakadaka vogara nehumwe utungamiri hwavo hwakaita sana Honorable Kumasi voenda kwaRegistrar General vouya ivo Honorable Kumari votaura kuti nhingi nanhingi vakati hazviite kuti uyo atore birth certificate tobva tachipindira kaipapo. Kuti kweisu zvatinoziva kuti munhu anogona kutora birth certificate one asi hazvisizvo zviri kuiti.
Honorable Kumalo pinda itinzi
vaZiyambi Honorable Ziyambi ndozvikudza izvozvo. Inini muconstituents mangu ndine squatter camp ine mafamilies over 50 and munoziziva kuti kana ndaedza kuti ndiite chunhu mukandinzwa ndakutaura ndaedza pese pandogona ndakonewa. Registrar anoramba and ime nhau iripo ndeyokuti zvinonzi iwewe kumusha kwenyu kumatinoti. Saka enda kumatinoti kuna sabhuku wacho. Mwana iyeyi akazvarwa nesurvivor yegukura hundi. Hapana munhu waanoziva kumatinoti ikoko. Handiti kuti achati no imwana wakakumana uyu kwa Chief Mapiko. Saka inini shuviro yangu ndeyokuti mavictims nemasurvivors nevana vacho ngavapiwe mukano kuti kwavanoenda kuna registrar votaura kuti baba vangu namai vangu vakafa negukura hundi. Toongorora kuti chokwadi here kuti ndozvakaitika mwana iyeyi. Pasaite mibvunzo yakawanda kuti angachizvara angari kupi kozo vashandi vehurumende havasi kuita izvozvo vari kuramba. And tikamboedza kuti tiendesa nyaya iyoyo kumalawyers kuti vamboedza kuti vaendese kuhaikoti tione kuti tingapiwe reprieve here kuti vana vava nehama namai vacho nana baba vacho zvese mhuri yacho yese it's stateless. asi zvakakona nganga murapa achida. Tirikuti sehurumende pafanira kuita mutemo wokuti vese vanhu vegukura hundi ngakuvaende kuna registrar vonotora ma ID. Hazvi make sense kuti mwana ne 37 years nhasi zvonzi hana chitupa. Asati hambu kana kubasa hambu fakapinda because hana nzire yekuzviratidza kuti ndiani. Surely kana tichi zvitarisa izvozvo zvinoreva kuti pane something chiri kunetsa chiri kuita kuti mwana atawaneiwo. Everybody who is from 1983, I was born 1983 to this date, asina kana birth certificate kana chitupa. Tunofana kuongorora to make sure kuti vana ava tovazorodza tavarwadzisa zvakana. Ngativapei mukana Honorable Ziyambi kuti vamboita vanhu munyika yeZimbabwe vaedze kuriritira mhuri dzavo nekuzoriritira ivo.
Honorable Ziyambi, ndobvunzoka kwamuri.
Nyaya iri kutaurwa naHonorable Khumalo yakanaka chose, asi ngatipatsanure izvinhu zviviri. Kusagona basa kwemunhu akapiwa basa nekuti mutemo haupo. Vataura nyaya yekuti ngatizorodze vana, mutemo wedu uripo. Mukatarisa izvo zvavari kutaura, ndinobvumirana navo. Mutemo wedu unotaura kuti mwana ari less than 15 years akawanikwa ari muZimbabwe asina vabereki anofanirwa kunzi zvaongororwa kuti hapana aziva kuti abva nekupi, asi mwana haana kana mubereki anonzi muZimbabwe. Registrar General vatinawo vanobva vati kwete hapana mwana asina kumusha.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muParamende muzvare Tavita Khumalo vari parunhare kuBulawayo. Vanhu vakawanda vanonzi vari kupinza zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nebinzi munyika zvisiri pamutemo kubva kuZambia. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 yakaburitsa pachena kuti chibage nebinzi zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwehuori huri kuitwa nevashandi vezimura pamwe nevakuru vakuru vehurumende ava vanoita kuti zvinhu zvavo zvipinde pasina mubhadharo. Mushandi wezimura uyo asina kuda kudomwa nezita anoti kupinzwa kwechibage kuri kunyanya kuitwa nezvematongerwo enyika, akayambira mutori wenhau uno kuti asiyane nazvo sezvo zvinonetsa kutevera.
Hazvino zvinovakuruva mwari vachizviita saka zvinonetsa kuchitinde kuchitevera.
Mumwe mushandi weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uyo anoshanda pamwe chete nevezimura pabhodha rechirundu anoti kunyange hurumende yakambomiswa kupinzwa kwezvinhu zvinowanikwa munyika, chibage, binzi negorosi zviri kupinda zvisiri pamutemo.
Ndokunoiswa mapemisi acho iwayo. Kunokwanisa kupuwa minuti vanogadzira api. Mamwe acho ndoanoita kujikira manje kana zvisina mapemisi. Vanosi kungoya paipai kuti zimura.
Mushandi weEMA uyu asina kuda kudomwa nezita anoti uhuri huri pachirundu hwakanyanya zvikuru.
Apo pane uhuri hwacho hwakanyanyisa mafodha kontrol macio machiisi pachiuri panopinda zvinhu zvisingaita kuti vanhu vachiita mari.
Kutenga zvirimwa hakunetse muZambia sezvo kunodikanwa rezinesi rekutenga zvinhu kunze kwenyika kubva kumunhu anenge achibudisa zvinhu muZambia uye nerezinesi rekubudisa zvinhu munyika kubva kukambani yemuZambia iyo iri kutengesera munhu kana kambani iri kubudisa zvinhu munyika. Vazhinji vanoita zvisiri pamutemo vanoita zveori nemapurisa nemasoja ekuZambia vanoshanda panzvimbo dzinotariswa motokari dzinotakura zvinhu zvakawanda dzinodanwa kuti macheck points. Mutori wenhau uno akataura nemumwe musoja wekuZambia achiita semunhu ari kuda kuzotenga chibage kuZambia ndokutaurirwa mashoko ekuti hazvinetse chero achibhadhara mari yechioko muhomwe.
Iwe taura nini, ukanotenga kurusaka, unoya nacho pa checkpoint yekafuwe inindo taura nao, iwe wose ya mari, ratopera.
kupinda zvinhu zvakaita sezvirimwa munyika zvinoda maresinesi akawanda anosanganisira resinesi rekupinda zvinhu munyika kana kuti import license, resinesi rekuti zvirimwa zviri kupinda hazvisi zvemasanganiswa here pamwe nerekupinda zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti havana umbo hwekuti tafadzwa Raymond Matimba, uyo anofungidzirwa kuti aishanda nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chizvarwa cheZimbabwe, kana kuti aiferefetwa nezveugandanga. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaMike Bima, avo vati vanga vasati vapirwawo nyaya yaMatimba iye. Asi mapepa nau pamwe nenhepfenyuro dzekuBritain dzakaita seSky News neBBC dzinoti Matimba aigara muManchester kuBritain asati aenda kuSyria muna 2014 kunoita murwiri weISIS. Sky News inoti Matimba akaenda kuZimbabwe uye Spain asati aenda kuSyria. Mamwe mapepa nau anoti akabva aurayiwa ari kuSyria kwakare nendege yekusora yemhando yedrone yeAmerica. Asi vamwe vanoti hapana umbo wakati tswikiti wekuti akaurayiwa. Matimba anonziwo aidyidzana nevamwe vechidiki gumi nevatanhatu kusanganisira Salman Abedi, uyo akazviteya nekuzviputitsira bhambu akauraya vanhu makumi maviri nevaviri kuManchester nemusi wemuvhuro. Studio 7 yabata ofisi yeFBI muWashington DC, uye matekitivha ari kuferefeta nyaya iyi kuManchester, asi vose vati tiite zvokunyora tsambambozha nemibvunzo yedu. Vose vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Izvi ndizvo zvaitwawo nemuzinda weZimbabwe kuBritain, uko tatumira tsambambozha kune mumiriri weZimbabwe kuBritain vaGabriel Machinga, avanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yakanangana naMatimba.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Munhu akange akazviteya nemabhambu pamuviri wake akapinda munhandare maive nevanhu vakange vachifara zvavo muguta reManchester kuEngland, akazvidhiutsa nokuzviuraya pamwe chete nevanhu makumi maviri nevaviri. Vamwe vanoita makumi matanhatu nevana vakakuvadzwa musi wa22 Chivabvu. Vazhinji vakafa nekukuvadzwa vange vari pasi pemakore gumi nematanhatu. Munhu akaita izvi anonzi ndiSalman Abedi, mwana wemupoteri aibva kuLibya. Mapurisa akachengetedza varume vazhinji nenyaya iyi, kusanganisira mukoma waAbedi ane makore makumi maviri nematatu anogara kuTripoli kuLibya. Mapurisa eguta reManchester anotiwo pane mudzimai akasungwawo nenyaya iyi. Vakamirira nyika yavo, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakatumira mashoko okunyaradza avo vakakuvadzwa uye kuhama dzevakafirwa. VaTrump vakati vanopfurikidza mwero neavo vanovabatsira nekuvachengeta vanofanira kubiswa muvanhu. Mashoko aya anoburitsa famire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Chei Zambwa akananga kumusha wake wedhana mosimu.
Muchikamu chedu chenabvu kana chemitambo, regai tikupei mutori wenhau Michael Kariati achitiudza pamusoro pemurayiridzi wenhabvu ane mukurumbira Sande Marimo Chidzambwa, uyo ari kunzi ari kudzokera kumusha kwake nemusi wesvondo.
Chidzambwa akananga kumusha wake wedhynamosi nesvondo, apo chikwata chake cheZPC Kariba chiri kutamba neDimbare muNational Sports Stadium. Chidzambwa ari kutarisira kurova chikwata chakamupa zita ichi pamwe nekuenderera mberi nematangiro anofadza aita ZPC Kariba makunda neCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno. Pari zvino ZPC Kariba iri pachinhano chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe mapoints matatu pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars izvo chidzambwa anoti zvauya mushure nekutenga vatambi vakati wandei panguva yezororo yemwaka wapera
Nikati gora rakapera takatsvaga maplayers akati kuti maplayers iwo vatibatsira chaizvo kuti tiye paposition yatiri and tika trainawo zvakanaka ndofunga kuti tinoguma tiri pasinganyadzise
kunyange hazvo svondo rapera vatsigiri vechikwata chake vaiimba vachimunyomba murairidzi wedhimbare Lloyd Mutasa ari kukumbira vateveri vechikwata ichi kuti vauye kunhandare muhwandu hwavo kuzo kudzirira maglama boys
uye tinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyange changa tichionawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba
asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo ndeuyo uri kumanda vastadium kuzvishavane pakati peFC Platinum neHighlanders kugona kunenge kudada haisati yamborohwa mumakundano egore rino panguva iyo bhoso iri kubhebha moto ichitungamirwa naPrince Dube pamwe naRodrick Mutuma mimwe mitambo iriko yakamira seizvi Triangle versus Caps United Bantu Rovers versus Harare City Chapungu versus Cholocho Pirates Black Rhinos versus Yaja Wange versus Haumain pamwe ne Chicken Inn versus Shabani ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tinotenda Kariati tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye achitudza zviri kuitika pa Facebook
Pachirongwa chemadzimai chewomen's round table paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vasikana vechidiki vanove zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica Tanya Nyati naBusi Mube vakataura ivo vachiti zvakakosha kuti madzimai nevanasikana vazive kuti kunyangwe vakambofoira muzvidzidzo zvavo vanokwanisa kushinga kusvika vawanikwa ivo vachiendawo kuzvidzidzo zvepamusoro sezvakaitwa nemumwe wavo Tanya Nyati. Busi Mutanga akati yekunyangwe mai vake vakanga vaenda kunoshava kunze kwenyika akashingirira ari kuchikoro chechindunduma uko akazobva achienda iye kuzvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa ngatimbonzwai kubva kwaari
Inini ndakakurira kuMashonaland Central kunonzi kuMount Darwin Inini ndinoda kuti ndiudze vanhu chokwadi kuti kwaunobva it doesn't determine kwauri kufana kunosvika It's entirely up to you the ball is in your court Iwewe ziva zvaunoda ziva zvauri kutarisira muupenyu hwako inini ndakaita rombo rekuita vabereki vanonamata asi kana vamwewo vasina vabereki vanonamata ma mentors variko vanhu vanokubatsira kufamba nenzira yekuti ikuendese pa career yakanaka inini I had the privilege of both ndakaita simba rekungoshuvira kungoshuvira upenyu hwakanaka mama vangu vanotozviziva kuti inini ndairamba nchivaudza kuti ini handidi upenyu hwekutambura And no matter what, ndichashanda nesimba. Saka hard work, it always pays off. Chinhu chekuti ndatoona kuti kushanda nesimba, kuita chikoro, kuita magoals. Ndokwakakosha.
Tanzwapo kubva kune vamwe vasikana vakanga vari pachirongwa chedu chewomen's round table chemadzimai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, manyai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Tionesane takawanda. Ine ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika kumaruwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bato remdc rinotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti riri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende ekuti mudunhu ravo reuzumba hamuna mukana wekupa mapata anopikisa Asi vamudarikwa vanomirira uzumba varamba mashoko aya sachigaro wekomiti yeparamende inonana zvemitemo vaziyambi siyambi vanoti vatobaiwa mudede ndo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Kolamukela ku-Studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 26 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wephalamende wezanupiye kuSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisilusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekuwumkhosi ewodivision inhlanganiso emhlaba wonke jikelele.
Abe-MDC basola imbiko yomeli weUzumba etalele ephalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa yena othi amabandla aphikisayo engalokothi ayefika esigabeni sakhe ekhankasa.
Uzina yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansil, ukhansile besethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uzina asisamfuni lapha eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zibhalela edalele ephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele asuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Kuhoza Friday silo mculi weKwasa Kwasa uMandla Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisole imbiko yomeli wesigaba seUzumba edalele ephalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa. Yokuthi amabandla aphikisayo kamelanga alokothe ayefika esigabeni sakhe. Ibandla leMDCT lithi impiko leyikhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqilibezela ngoba uMtarikwa ethele libandla lizathatha amavota zinkulungwane ezingamachumi ayithoba mnembili 80,000 kona kulabantu abavotayo abangedluli inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. UMtarikwa wethule amazwi la ngolwesibili emkhosini wokuphawula uhlelo lokulima ngokuthelezela oluphathiswe inhlanganiso ye-World Vision International. Ibandla leMDCT lithi inhlanganiso ye-World Vision kumele ikhuze uMtarikwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wephalamende wezanupiyefu uSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisilusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekuwumkhosi ewodivision inhlanganiso emhlaba wonke jikelele, okokutho ukuthi kumele yona i-World Vision iziphumele egcekeni isitshele ukuthi ivumelana neyena namagama anjalo. Njalo khonokho okunye ngisimba ngempi uSimba Mlarikwa kuyakhombisa ukuthi zani isizilungiselela ukuthi iqalise ukutshaya abantu, kodwa nxa banile emkhosini lapho ababekhuluma khona bekhuluma ngodlakela ibabokuqala besithi khona udlakela babufuni ibesikhuluma nobaba uMofati Nkomo ekhuluma ngokuthi udlakela thi bekhona ngababumelani nalo. Namhlanje uSimba u-MP usephumele egcekeni ukuthi vele udlakela luyeza, kutho ukuthi leli lizwe sizasebenza ukuthi sitshaywa yizani bona nxa befika ezindaweni lapho ababona khona ukuthi uyabayangisa bafike bale ukuthi udlakela ngalokhu ebantwini.
Manje pho lizangena inendaweni ezinjalo sizwa kuthiwa ayisiyo ndawo kuphela yona le kaMtarikwa, zikhona ezinye indawo futhi.
Hayi, ukungena sizangena ngoba akakula muntu okumele aliswe ukuthi angene kulezi ndawo zaseZimbabwe uma siyakhankaza, ngoba sonke sikhankasela ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu kuleli lizwe. Bona kabalalungelo ukuthi basivalele. Ngikhuluma kunjenje inkokheli zethu zebandla leyemdisi ekhokhela ngobaba uTsvangirai ziphakathi kwabantu emaphandleni ziqoqisana loZulu, ziyakubona lolu dubu lokwethuselwa ngabantu ngoba kukhona kathi esizane siqalisile ukwethusela abantu.
Lo ngunkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande weStudio 7. Ukusilela kwamanzi eGwanda sokwenze izakhamizi zaleli dolobho zabhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa iGwanda amanzi kuhlangothi lwezinwa, lumsebenzi ufakwe ezandleni zekhansili. Enye inhlanganiso ezizimeleyo eGwanda, iCommunity Youth Development Trust, isebenzelana lezakhamizi ifikise ugwalo lwesikhalazo edale lephalamende kuliviki. Ngitsho lo mabhalane kugatsha olubona ngokusebenza kwamakhansili. Umnumzana George Mlilo uthi nxa ikhansili yeGwanda isenelisa ukuqhuba kuhle umsebenzi wamanzi, kumele ibe yiyo ewuqhubayo hatshi izinwa. Umlilo ubikwa ekhulume amazwi la emhlanganweni awenzele ziphathamandla zikamunisipala weGwanda namuhla. Sixoxele sikhulumeli seGwanda se-Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu.
Uhlupho esithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi le isisithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siya kuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usetshayile awakabi khona. Azaze abuye kumbe ngabo-6. Kuthi kutshaya u-8 asehambi. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengobathiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithande yabo Spitzkop, vele amanzi abakaze bawabone lokhu kwaqalisa indaba yena le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala i-council yeGwanda bese kusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansili ebesethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uZinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi akhode. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelazino. So izina leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila, asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha izinwa, nxa bengathi uzina kahlaphuma kuphele, hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.
Unkosazana Linda Mpofu isikhulumeli senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust sixoxela eseGwanda. Kulabalobi beZimbabwe asebesungule indlela zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuze ingwalo zabo zifinyelelwe kalula nguZulu. enye yalezi ndlela ngephansi kwesihloko esithi Ziza Platform, okuyindlela njalo yokwenqabela ukuntshontshwa kwemisebenzi yabalobi, okuyinto esibhayile elizweni ebaswelisa inzuzo. Kubika uMavis Gama.
Abalobi laba bathi njalo le ngenye yendlela abayisebenzisayo ukukhuthaza uzulu elizweni umkhuba wokufunda ingwalo, ngoba kuyindlela yakulezi nsuku abangakholisa ukufunda ngayo ingwalo. Omunye walaba balobi ngumbalisi lomsekeli womphathisikolo se-Norton Education Center, uMnumzana Emmanuel Chuma. UChuma ulandisa ngobuhle bokusebenzisa lindlela njengomlobi.
Manje nxa sekusenziwa ngendlela yedijithali platform yale sikhuluma ngayo, sokusitsho ukuthi amabhuku ethu azabe engasahambi phansi, azabe sehamba emoyeni, esigijima adlule bantu bonke laba kade bezama ukuthi basitshontshele amabhuku, abasezimenelisi ukuthi basitshontshele.
Ukhuthaza uzulu ukuba abe lomkhuba wokufunda ingwalo esebenzisa indlela zalamuhla.
Uzulu yamkhuthaza ukuthi abone ukuthi abantu abalawo amafoni, balawo amakhompyutha, balawo ama-tablets, ukuze bazuze information abayifunayo ngesikhathana esifitshane.
UChuma uthi le kungenye yendlela engasetshenziswa ngabalobi ukulobi ingwalo zabo zifinyeleliswe kuzulu ngayo, ehambelana lendlela entsha uhulumende aseyisungula kwezemfundo esisetshenziswa ezikolo.
I-new curriculum kufanele bayilandele ukuzwayo. Nxa besenelisa kuqakathekile ukuthi xa umuntu ebhala lolu bhuku alibhalayo, igwalo alibhalayo, kungazwaba yikuphonga ukubhala kuphela, kungaphonga ukubhala kuphela, ibhuku lakho kuba nzima ukuthi libe accepted ku-government, libe accepted esikolo.
UMnumzana Alec Kaposa ngumphathisikolo se-Norton Education Center asisungulayo, engomunye wabalobi loncindezela ingwalo. Yena ke uloba ingwalo esiqondiswe kiyo yonke intanga kusukela kubokhekhe kuze kuyefika kwabadala. Ukhuthaza abalobi njengaye ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zebulenjini ukwenza uzulu athakazelele ukufunda ingwalo, hathi ngoba umuntu efuna ukuphumelela kumihloliso. Abalobi bahlezi bekhala kwabezomthetho ukuba bajezise amasela avuna lapho engalimanga khona ngokuthengisa ingwalo abazintshontshayo lezi, njengalokho kwenzakala emazweni athuthukileyo. Bethi iningi selisehluleka ukuqhubeka beloba ngoba ingwalo zabo zintshontshwa bese zithengiswa ngentengo ephansi bengatholi inzuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethule iMDC athi leli bandla selivinjwa ukukhankasa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ezanu PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu ekade behlome ngemibhobho abavale ubuso njalo abahlasele ibhasi ebithwele amakholwa esiKristu kwele Gibhite, babulala abantu abangamatshumi amabili lasithupha 26 lamhlanje kusihlwa. Lebhasi ihlaselwe isuka esigabeni seminya ngamadoda ekade ehamba ngezimota ezintathu. Abameli bamazwe aseAfrika babikwa beyamukele ngenjabulo enkulu njalo ngempululu lapho uDokotela Tedros Adhanom owakwele Ethiopia aze akhethwe ukuba ngumqondisi wohlangothi lwezempilakahle olo World Health Organization emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva. Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela imfundo ama-scholarships kungumthwalo onzima kakhulu nxa isizalwane selinye ilizwe esilesifiso sokufunda emazweni. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ama-scholarships kawatholakali. Lenkuthazo isiphindwe kaningi nengi zincwadi ezikumsebenzi wezemfundo emakolitshini labafundi ababele nhlanhla yokuthola ama-scholarships. UMike wabe we-Studio 7 uxoxela abasanda kugqiba izifundo wasipha lolu daba.
Ingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo abaqeqeshi bemakholeji atshiyeneyo kwele Melika acebisa izizalwane zamanye amazwe ukuthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lwalapho okutholakala khona usizo lwemali yokuhlawulela izifundo. Zithi yebo, lutholakala nzima lolu sizo nxa ungodabuka emazweni asathuthukayo, kodwa akusho ukuthi alutholakali. Unkosazana Tanya Nyathi ngomunye wabadabuka eZimbabwe osanda ukugqiba izifundo zakhe zokuba yintatheli izindaba ecollege eColombia University.
Ukuthola usizo lwezimali zemfundo akusonto echiphileyo njalo akusonto elula. Angifuni ukuqambela abalaleli amanga. Iqiniso ukuthi umuntu lomuntu kumele afuqe ngamandla akhe wonke ukuze athole ama-scholarships. Okokuqala, ngathi abantu besemakhaya imali ihlele emakhaya, i-internet ikhona kodwa ngiyazi ukuthi inzima i-internet iyadura. But nxa ulama-websites kulo www.scholarshipaid.com lapho othi ungasubscribe khona msuku zonke uzathi uvula kuma-email akho uzabubona bekuthumezela ama-scholarship.
UManyathi uphinde wathi zikhona isikolo lama-college amaningi adumileyo emhlabeni jikelele kwele Melika anikeza usizo lwama-scholarships.
Kule university leyo, even ese New York University of Adelphi, iyanika ama scholarship abantu abaningi abazi. Kulama universities ase Texas amakhulu kakhulu, ama university alungile kakhulu anika ama scholarship. E University of Tennessee labo bayanika ama scholarship, but kumele thina sinjani sisukumele phezulu si apply. Sithi sesi apply le sesiqala njani ukufuqa, sesiqala ukubafonela, siqala ukubatshela ukuthi hayi indaba zethu zime kanjani ezezimali. Labo bazwisisa bayakwazi ukuthi siphume eAfrica, kunzima ukuphuma eAfrica.
Uphinde waphatha njalo uhlelo lwesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana James Manyika olwe college ye Harvard University lokunikeza izizalwane seZimbabwe usizo lwama scholarships ukuze bayefunda ecollege lelo.
James Manyika yena ungukhulukhulu we global company okuthiwa yiMackenzie. So nje ngikhangela ukuthi yena uvele uye udume ngani. Sembona ukuthi hayi uJames Manyika watshiya i-fellowship for Zimbabweans only ese Harvard. AmaZimbabweans amaningi afuna ku-apply Harvard ngoba siyesaba ukuthi thiwa yi-Harvard iyesabisa. So mna bengikhuthaza abantu ukuthi hayi apply na nini kubo Harvard, ungazikhangeleli phansi. Uzathi apply le Harvard baza kuqhubela iJames Manyika scholarship. Price i-fellowship yangkhona ithoni iphiwa ama-Nigerians, iphiwa abo-Tanzanians because lina maZimbabweni kasi-apply.
Unkosazana Busi Mhlanga ngesinye sesizalwane seZimbabwe esigqibe izifundo kwele-South Africa ecollege le-University of Pretoria ezindweni ezebhizimusi. Yena ke uphatha udaba lamathuba okuthola usizo lwama-scholarships kwele South Africa esithi ngaphandle kwabantu abakumdlalo lunzima ukuluthola usizo lolu njengesizalwane seZimbabwe.
Hayi, eSouth Africa kunzima, eSouth Africa kuyabheka vele ma uvele eZimbabwe eSouth Africa. Hayi, kufika vele ukuthi abazali bakho yibo abafanele bekhokhe imali yona leyo ukuthi uhambe eSouth Africa.
Bonke bobabili bayavumelana le ngcwethi ezichiyeneyo ezithi yebo akululu ukuthola usizo lolu njengesizalwane selinye ilizwe, kodwa amathuba amaningi akhona ukuthi umuntu aluthole nxa ethola ulwazi lwalapho atholakala khona. Becebisa izifundi ukuthi zingalahli themba lapho ziswele kwezinye indawo lolu sizo, bafake izicelo zokufisa ukufunda emakholeji amaningi. Okunceda kakhulu yikuba lempumela enhle ezigabeni ezedlule kungaba esigcibeni izifundo ze-secondary kumbe eze-degree la kuqala usufuna ukuya kwenza i-masters. Ngaleyo ndlela umuntu angaqinisela lokuba lesineke ngokuya kwesikhathi amaphupho okufunda phesheya alakho ukufezeka. Ngimele Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump osanda kuthekelela ilizwe le-Israel uthi akula ongephula ubudlelwano belizwe leli leMelika. Uthi amazwe la ananza ilungelo loluntu njalo afuna ukuthi abantu bakhululeke sonke isikhathi. Umnumzana Trump uthi ufuna kube lokuthula kwele-Israel njalo abantu bahlale bejabula. Uthi maningi amathuba angatholwa ngamazwe omabili la nxa engaqhubekela phambili ebambisana kwezokuthula lokwenza okunye okufanayo. Uthi okumele bakwenze yikuthuthukisa amazwe abo lamanye emhlabeni wonke jikelele, ukuthundubeza lokwehlula amalucatsha atshiyeneyo kanye lokumisa ilizwe le-Iran elifuna ukuba maqhuzu emhlubulweni we-Middle East. Umzana Trump uthi ubona engazani kuzaba lokuthula endaweni le esikhathini esilandelayo. Uthi abantu ahlangane labo elizweni leSaudi Arabia bakhonone ngokwenziwa ngamalucatsha iISIS lelizwe leIran elikhanya limila impondo lijonge ukuthuthukisa ukholo olwenza kube lwamalucatsha amaningi emhlabeni wonke ejikelele. UTrump uthi elemelika lamukela ngezandla ezimhlophe labo abafuna ukuncedisa ekuliseni amalucatsha eMiddle East nakwezinye indawo zomhlaba. Uthi maningi amazwe afuna ukuthi kube lokuthula emhlabeni, ngakho kawabambisane leMelika ukuze kuzanywe ukuthi amalucatsha ehlulwe emhlabeni. Uthi kumele kuvuselelwe inkulumo leziphathamandla zePalestina ukwenzela ukuthi kulungiswe okuningi okuhluphayo emazweni asemhlubulweni weMiddle East.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders u-Errol Agbe uthi leli qembu kalisoze liguqule indlela elidlala ngayo lapho elizadibana khona lele FC Platinum ngesonto enkundleni yemandaba lanxa nje linqotshwe yi-Chicken Inn ngolwesine. Kubika uJoseph Njanji.
U-Agbe utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu leHighlanders le-Chicken Inn ukuba akayethuswa ikunqotshwa kweqembu leBhoso okungokwesibili ukudliwa selokho kuqalile umncintiswano weligi lonyaka, esithi imidlalo isaseminengi yezadlalwa njalo labafana bakhe badlala kuhle.
Akula sizathu sokuthi thina singatshintsha umdlalo wethu ngenxa yokuthi sidlale kuhle endlela esidlale ngayo. Yebo, wasihlohlanga kodwa indlela esidlale ngayo ibinhle. Noma sesiya kuplatinum asize sitshintshe indlela esidlala ngayo.
Iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elitshumi lesikhombisa. Lizavakatshela iqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesithathu, njalo lile miklomelo elitshumi lathoba munemunye. Yonke imidlalo yesigaba se-PSL izadlalwa ngesonto kulimpela viki, njalo amanye amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo kulemidlalo emibili, njalo kwakuqala iqembu leBantu Rovers lizanqikilana leHarare City ngehola lakuqala emini, kuthi umdlalo wesibili uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leShapane Mine kugamanxa ihola lesithathu emini. Enkundleni yeMorris Depot iqembu leBlack Rhinos lizadibana leleYada, kuthi enkundleni yeGibo iqembu leTriangle lizemukela iqembu leCapes United. Iqembu leWange lizadlala leHowmine ngaseColliery, kuthi iqembu leDynamos lizemukela eleZBC Kariba enkundleni National Sports. Abafana bengezi Platinum bazadlala labeBulawayo City ngaseBaobab, kuthi umdlalo wokugcina uza kuba phakathi kweqembu leChapungule leCholocho enkundleni yaseAscot. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven super gay.
Was a Friday, lamhlanje sihamba lomculi weKwasa Kwasa osakhulayo uMandla Nkomo eleqembu lakhe elibizwa ngegama lakhe. UMandla sehwatshe idlalade lakhe lakuqala elitsha elithi iChomiyami.
Leyinsizwa yasecawuna iCholocho uMandla Nkomo esithi mngane wadliwa igoli nje kutheni. Leli lidlalade lakhe lakuqala uMandla icula yamantombazana eZimbabwe amane uchelesile uNolin uSolesi lo melodi. Kwasa kwasa evutwe busu kakhulu nxa ukhangela ukuthi leli lidlalade lakhe lakuqala. UMandla uthi kweli dlalade elengoma ezilitshumi ukuza labo asebehlele eGoli bathi pekle bakhohlwa kubo. Yena ke uthi ucela ukwemukelwa ngezandla zombili njengomculi osacathulayo.
Ngisemncane but namhla futhi ngithi ke umculo njengamanye amabhendi. Ndingusizo lokusponsa, amamanager, into enjalo. kuda ngicula vele ukuhlangana ikwasa kwasa ngathi emapedi but I know ukuthi ekhaya vele izimo ayikho vele
lobanje sithi ingoma zakhe zeyeme kakhulu ekudlaleni konyawo lenqulu uthi akawachiya ngaphandle lamazwi akhayo kukhona ke lapho ayithatha khona ikwasa kwasa yakhe ayipose kusibhelani umgido wabahlanganile umculo sakhasayo uma la ukhala ngoxhaso yiloba luphi uhlobo kuphela nxa kuzalikhulisa leli qembu lakhe laziwe umhlaba wonke
ngifisa bajabulisa like ninje anga zenibe the show engeyami straight but ngiyafisa ukuthi amikele the show engeyami straight ngikwazi ukushaya i-show ngijabulisa abantu cause like i-jive ukujive nge-jive mpela but kwenkawunti ngiyabe ngelamanager ngelasponsor ayikho into engayenza phambili nafisa lamthi ngithuthuke lami ngiyaphambili
uthi abafuna ukunandelwa yilo mculo wakhe emicimbini yabo emichadweni lasemagigini bangasitholela ledlalade lakhe levideo yakhona nxa bengathintana laye kufacebook egameni lakhe uMandla Nkomo Studio 7 in Johannesburg, Vele, South Africa. New Benedict in Sapo.
Nkomo insizwa yasecholocho igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngekwasa kwasa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili ibandla leMDCT likhala ngokuthi kalisavunyelwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngabasekeli bebandla lezano PF Izakhamizi zeGwanda zibhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.